handikwanisi kuti nditaure kuti ndindakanyora nokuti handina kuisa zvinhu izvi pasocial media, asi ndinotsidza kuti ndakanyora matsamba akaenda kuna president vanga varipo vaMugabe ndichitaura nezveuori wanga uchiitika kuNet1. Ndikazonyora futi rimwe document rakaenda kuna current president vaMnangagwa ndichitsanangura uori uri kuitika kuNet1 nekuPotras. Potras ndo regulatory authority vanobata zvemacommunications, tingati referee wecommunications. Takavapa zvese kuti ndo zviri kuitika izvi, uori hwakadaro huri kuitika.
Asi kana muchiti makaendesa umbowo hwekuti pane uori hwaiitika, sei nyaya iyi isina kuferefetwa semaonerenyu?
Ndo zvinotondishamisawo chaizvo chaizvo kuti ndakaisa zvinhu izvi musi wa9 May 2016 kune vakuru vanga varipo vaMugabe, asi handina kuwana zvichaitaridza kuti vakatambira mapepa iwayo, asi ndakaisiya kuofisi kwavo. Saka zvakandishamisawo kuti sei vasina kudii kuti vaongorore zvinhu zvandandanyora zvakashata kudaro izvi. Chinhu chakandishamisawo nanhasi handisi kunzwisisa kuti sei zvakadaro.
Kana muchiti pane uori hwaiitika muchidimbu, zvii chaizvo zvamusina kufara nazvo zvamaiona seuori hwamungati hwaiitwa negurukota
iri? Ya, chokutanga ndechekuti vakachinja management yanga iripo kuNet1 vachiisa hama dzavo kana kuti vamwe vanhu vakabatana nebank rinonzi Nedbank vakaiswa kuNet1. Hama dzakawanda dzakaiswa ikoko, hama dzavo kuzoita hama dzafomer first lady dzakaiswa kuNet1 ikoko, ichitadzingwa pasina mhosva. Kune vanhu vakawanda vakadzingwa kuNet1 vasina kupara mhosva. Vakaita inonzi forensic audit vakashayiwa mhosva, asi still vakaenderera mberi vachidzinga vanhu kuti vaone kupinza hama dzavo. Ndochokutanga. Kuzoita mari dzainzi Net1 ibhadhari kambani inonzi Megawatt Energy yemuChina 4 million, asi tatarisa takatarisa nemamwe makambani vakati ivo vaikwanisa kuita basa iroro for 155,000 euros, kwete 4 million US dollars yaidi kwai. Uyezve mari iyo yainzi ibhadharwe kubhengi rekuMauritius, asi Megawatt Energy yakanyoreswa kuSouth Africa.
Tarisawo nyaya yamataura yekuti pange paita sekuti paipinzwawo basa hama dzaamai Mugabe. Mungati izvi ndo zvakaita kuti nyaya isaongororwe here kana kuti pane zvimwewo?
Tinofungidzira kudaro kana maonero andinoita, nokuti kana anonzi mainterface rally aya aitwa ngekiri naformer first lady, mayouth interface rally aya zvinonzi ngekiri Net1 ndiyo yainzi bhadharai mariyo. So saka vaida kuti vakaikana queen yevanhu vavo vanokwanisa kudii kuti bhadharai mari kwakati chichi and so forth.